DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 3 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri kuchirongwa chanhasi. Hurumende inoti ichadzora madzimai emunyika ari kushandiswa senhapwa kuOman mushure mokunyeperwa kuti kune mabasa. Vagari vemuZimbabwe vari kudzoka neavo vari kushanya kuZimbabwe havachasungirwi kuratidza gwaro rinoti havana chirwere cheCOVID-19 pabhodha ravanopinda napo muZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhukadzi anoti mapato ezvematongerwo enyika haasi kutevedzera mutemo wekuti madzimai apihwe mukana wezvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti iri kushishikana zvikuru nemabatirwo ari kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda nekugara kuOman uye inoti ine urongwa hwekubatsira vose vari kunyika iyi vanoda kudzoka kumusha. Nezuro Rutendo Mawere akatipa nyaya inotevera.
Hurumende yazivisa kuti kune madzimai 10 nemasere ari kuOman ari kuda kudzoka kumusha sezvo ari kubatwa senhapwa munyika iyi. Izvi zvaziviswa nemunyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaAaron Nepera avo vati kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana zviri kubatwa senhapwa kunyika iyi.
Nyaya huru yatanga tichitaura nezvayo ndeyevanhu vedu vechidzimai vari kutorwa vachienda kunyika inonzi Oman inowanika kuMiddle East, uko kwavari kundoshandiswa zvisina kunaka. Vari kushandiswa sevaranda chaivo. Hurumende haifare nemaitiro akaita saiwoyo saiwayo, ende ibasa rehurumende kuona kuti vanhu vedu tavachengetedza kuti vasabatwe nemutoo iwoyu. Nekudaro musangano wedu wanga wachitarisa kuti ndezvipi zvatingaite kuti tione kubudisa vanhu vedu muunhapwa. Pari zvino vanozivikanwa igumi nevasere, bati tine fungidziro yekuti vanhu variyo kuOmani vanga kwanisi kusvika kana zana chaiwo.
Vachitaura mushure mekusangana kwemapazi akasiyana-siyana ehurumende achizeya nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi, vanhepera vati madzimai aya akaenda kuOman achifunga kuti kune mafuro manyoro.
Zviri kukonzera kuti vanhu vedu vange vachipinda mutsaona dzakaita munyatwa dzakaita sedzidzidzi, kunyanya inyaya yokutambura yokusava nemabasa akanaka nokunge vasina kugadzikana zvakanaka mudzimba dzavo. Vamwe tiri kuona vari vaye vanenge varambana nevarume vosiva vachichengeta vana votadzazve kuvariritira vana ava. Vanozoti kana vangonzwa kwaita basa rinovapa kamari kakati o voda kumhanyirako. Uyewozve vamwe vanenge vachingoenda vanenge vangonzwa kuti kune basa rakanaka wobva vangomhanyira kuenda kuvasina kunyatsotarisisa kuti zvakambomira sei.
Vanhepera vati madzimai aya asvika kuOman iyo iri kuMiddle East anoshanda achishungurudzwa zvakanyanya.
Havasi kubatwa zvakanaka, vari kubatwa senhapwa. Mune dzimwe nguva tinonzwa kuti vanonzi vadye kamwe chete pazuva, ande chikafu chavanopiwa handicho iye chakanyatsobikwawo zvakanaka, ndochiye chinenge chasiyiwa nevavanoshandira. Vamwe vari kubatwa chibharo, vamwe vanorohwa, havasi kubatwa zvakanaka generali.
vanhepera vatiwo pamusoro pekunonunura vari muutapwa ava, hurumende ichaenderera mberi nekupa madzimai aya rubatsiro rwekuti agadzikane mupfungwa kana achinga adzoka kumusha, pamwe nekuatsvagira mari yekuti awane zvekuita munyika. Vayambirawo zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvitange zvanyatsoongorora pamwe nekubvunzisisa kana zvawana mabasa kunze kwenyika. Vatiwo hurumende ichange ichiitawo dzidziso kune veruzhinji nezve nyaya iyi. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen Action Group, amai Edna Masiwa, vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nokushungurudzwa kuri kuitwa madzimai ari kunotsvaga mabasa kunyika dzakadai seOman. Amai Masiwa vati zvina zvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi, izvo zviri kuita kuti veruzhinji vangoti chamuka inyama.
Inu zvanyanya kuoma zvikuru panyaya yekuti vanhu vawane raramo muno muZimbabwe. Saka vanhu vakungoenda vasina kumbonyatsotarisa kuti kwavari kuenda uku kwakamira sei kana kuti zviri kufamba sei.
Vatiwo panoda dzidziso yakasimba yekuti vanhu vanzwisise njodzi iripo pakuenda kunoshandira kunze kwenyika, kunyanya kunyika dzinozivikanwa pasi rese kuti hadzibati zvakanaka kodzero dzevanhu. Vatiwo upfumi hwenyika dai wagadziriswa
kuti dzimwe nguva vanhukadzi vari kusangana nemamwe matambudziko nekuda kwehurombo chaiko.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende yeOman panyaya iyi sezvo tisina kubata miriri weOman muZimbabwe uyo asingagari muZimbabwe, Vambarak bin Salem Al-Zakwan, kuti tinzwewo divi ravo. Sangano reHuman Rights Watch rinoti kusarongeka zvakanaka kwemitemo inobata vashandi muOman kunosiya vashandirwi munyika vachityora mitemo pamwe nekodzero dzevashandi vanobva kure. Human Rights Watch inotiwo vabva kure vanoshanda munyika vanodarika 140 ezviuru vari parumana nzombe sezvo pasina mitemo inochengetedza kodzero dzavo. Makore mashoma adarika, hurumende yakamanikidzwa kunotora mamwe madzimai kuKuwait mushure mekukweshwa nemabasa, asi vasvikako madzimai aya akapedzisira omanikidzwa kuita mabasa akange asingadi. Zimbabwe iyo inodyidzana neKuwait haina matana yakatorera nyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vazhinji panopera sarudzo munyika, veruzhinji vanosara vaine yeuchidzo yekuti kwakange kuine sarudzo kuburikidza nemapepa ekutsvagisa rutsigiro anenge akanamirwa muzvivakwa zvakasiyana-siyana, midhuri, miti kana pamatombo chaiwo. Asi rwendo runo nhengo yebato reCitizens Coalition for Change yakakwikidza nekukunda musarudzo yemumiriri wekukuwadzana mudare reparamende vaCharlton Wende, nechipiri vakadzokera kumusha wekukuwadzana uko vakaswera vachivisa mapepa ose ekutsvagisa rutsigiro. VaWende vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vane basa rakakura chose pamberi pavo mushure mekusarudzwa zvekare kuti vamirire kuwadzana. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga ndoda kutenda vagari vekuwadzana nekuti sarudza zvine musindo. Zvatinoita makore ese, even 2018 vagari vanozviziva kuti patinenge tichisa maposta tinoziva kuti anenge achisvibisa nzvimbo, but inenge riri danho rinenge richienderanawo nenguva iyoyo yekuti tinenge tichiita zvemakampeni. But tinenge takavavabisa kuti patinopedza makampeni nyangwe tahwina oro tisina kubudirira tinozodzoka tichichenesa mumusha wavo so that tisiye musha wavo wakaita zvawakanga wakaita patakatanga makampeni. So ndo programu yatanga tichiita nhasi tichitenderera munda wese wekukwadzana tichibvisa maposta edu anenge akaiswa pamadziro ezvikoro so that kana vana voenda kuchikoro vochienda havo kuchikoro vasingaone zvinhu zvepolitics because zvinenge zvapera maelection edu apera.
Saka muri kubvisa maposta enyu chete here awa huende kana kuti muri kungobvisa chero maposta ane chekuita nekukampeina iko?
Tinongobvisa maposta ese kuti tisiye musha wakachena ese nevasina kubudirirawo vakaita sevezanupf neavo vaitungamirira kupirwa navamunzwe otungwa basira because vanenge vasina kupudirira vanobva vashaika saka havazokwanisa kuti vauye kuti vazonochenesa musha but inenge yasara ya responsibility ya member of parliament kuti asachenese musha saka kana watosarudzwa watove MP womunhu wese wezanu kana weMDC yavamunzura netripc saka tichikungobvisa wese basa renhu rinongochenesa musha kuti mushauri uyambidzike zvakanaka.
Ndeapi mabasa makuru amungati mukatarisana nawo mukuwadzana mushure mekusarudzwa kwamaitwa vahwendi?
Chinhu chekutanga chatinoda kuti tiite inyaya yekuti tichenese musha. Marara haasi kutakurwa mukuwadzana. Ndoziva kuti basa revanhu vekanzuru but kana iwe mumiriri wasarudzwa munzvimbo haugone kumiririra vanhu vanenge vari muzvipatara vachirwara nezvirwere zvetsvina. Saka tiri kutotanga kuti tiwane kuti tachenesa tabvisa marara ese ari mumadump sites tatsvagawo solution yekuti marara mukuwadzana anga achibviswa sei. Tine urongwa hwokuti tinoda kutoti titenge chimotikari chedu isusu sevanhu kukuwadzana chinofamba chichitakura marara nguva nenguva nekuti ndo dambudziko guru riri mukuwadzana. Tapedza zvo zvakare tichishanda nekanzuru kanzura wedu ndiye akasarudzwawo zvakare tichange tichionawo kuti nyaya dzemvura dziri kugadziswa sei nyaya dzemigwagwa dziri kugadzirwa sei nenyaya yanetsa inyaya yemadrugs yanetsa mukuwadzana inyaya dzekuti tichange tichidzidzadzisa tisati tatanga kuita zvekuti zvatasarudzirwa zvekuti tinge tinovamirira kuparliament but tine malocal issues anoda kuti aongororwe nechipi chimbi kuti musha wedu ushambidzike vanhu vedu vange vaine utano hwakakwana. So ndo zvimwe zvezvirongwa zvatichange tichiona kuti tichagadzisa here mazuva pamashoma ari kuteera iyaya.
Zvimwe zvezvirongwa zvamataura vahwende zvirongwa zvanga zvagara zvaifanira zvakaitwa kare musati madzingwa muparamende zvii zvaitadzisa kuti munge muchizadzisa zvirongwa izvi muchifra munofunga kuti munozokwanisa kuzviita iye zvino?
Mukatarisa patakange tichiri muparamende takange tichingotakura marara takange tichingobatsira vanhu nechikafu nguva yecovid hatina kumbomira nekuti vanhu vemukuwadzana vaiziva kuti ndisu takinge tasarudzwa ndisu vamiririri vavo nyange zvazvo takabudiswa muparamendi takaramba tichingobata mabasa akaita saiyaya but pane nguva yekutiwo basa racho rakatidzokerere kumashure because kana usisiri muofisi pane dzimwe ofisi dzausina kwanisi kuenda uchigogodzera kuti dziite sevhisi yavanenge uchida kuti ibatire mumwe saka ipapo panoonekwa pachidzokera kumashure but now dzati tadzoserwa muofisi takukwanisa kufamba tichinoka maofisi ese kuga magetsi akaenda tinokwanisa kufonawo kuzesa kwanzuru ikoko unokwanisa kuvafona uchivapusha kuti vagadzirise zvinhu zvemunharaunda yaunenge uchimirira because unenge waane position yekuti unokwanisa kuvafonera saka ndo zvimwe zvazvadzokera kumashure but ndo zvatauda kuti tikurumidze izvazvo handione kuti zvingatitorere nguva yakareba ine manzi oroso munenge matona shanduko yakanyanya chaizvo mukuwadzana.
Avo vange vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vakakunda musarudzo yekuva mumiriri wekukuwadzana mudare reparamende vachaljon wende vari paronhare mukuwadzana naJonga Kandemiri weStudio 7. Masangano anomirira madzimai ari kushushikana kuti mapato ezvematongero enyika haasi kupa vanhukadzi mikana yakaenzana nevanhurume musarudzo achiti izvi zvakabudiswa pachena nesarudzo dzemabai elections dzichangobva mukuitwa. Godwin Mangoya anotipa nyaya inotevera.
Umbo wokubva kuZimbabwe Electoral Commission ZEC hunoratidza kuti zvikamu gumi nezvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 15.5% zvevanhu vakakunda musarudzo dzemakanzuru vaive madzimai uye zvikamu makumi maviri nechimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 21.4% madzimai akakunda musarudzo dzeparamende. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition amai Eva Nisman ando vanoti izvi hazvienderani nezvinoshuvirwa nebumbiro remutemo. Vanoti izvi hazvirevi kuti madzimai anotadza kukunda vachiti havasi kupiwa mukana yekuti vapinde musarudzo vakawanda.
Saka kumapolitical parties havasi kukwanisa kunzwisisa nyaya iyi. Ndinoshaya kuti chikonhero chavo ndechei. Nenyaya yekuti madzimai mashoma ari kuwanikwa achifieldwa semacandidate vazhinji vacho vari kunonovhoteswa vachivhotera iwo vanhurume. Saka sarudzo dzichangopera dzemabi elections zvakabuda pachena kuti hakusi kuti madzimai vanotadza kukukwidzawo mune zvematongero enyika asi kuti macandidates mashoma akanga aiswa tikatarisa candidates aifanira kukondesta pamaelections aya tinongona kuti madzimai vanga vari vashoma vanga vari 28
chete vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatevedze bumbiro remutemo vachiti nyaya yekuti madzimai mashoma mumakanzuro neparamende ndiyo inoitawo kuti nhunha dzavo dzisagadziriswa nguva dzese nekuti varume havanzwisisi matambudziko anotarisana nemadzimai mukuru wesangano rewomen's academy for leadership and political excellence Muzvare Stavilete wavati zvinosuwisa kuti madzimai akabuda akawanda vachinovhotera varume nekuti vakadzi vanenge vachikwikwidza vanenge vari vashoma vati vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kupa mikana kumadzimai kuti akwikwidze zvigaro akasununguka
madaisy takuda kuenda kuelection vakadzi vairohwa kumarali vaishungurudzwa paitwa maprimary elections emapolitical parties kwaita nyaya dzatakarekodho dzevote buying vakadzi vamwe vachirohwa vamwe vachibirirwa pamaelections aya saka tinongoramba chingodzokera kumapolitical parties nekuti ndivo vane responsibility yekuti madzimai akawanda apinde mune zvematongerwo enyika
vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza2023 sangano ravo richange richiongorora kuti mapato ezvematongerwo enyika mutungamiriri wesangano relabor economists and african democrats amai Linda Masarira vati bato ravo rinotevedza bumbiro remutemo vati pavanhu vatanhatu vakakwikwidza vakamirira bato ravo pamabai election vashanu vavo vaive madzimai nemurume mumwe
isu mastructure edu ese ane 50-50 representation tikatarisa kunational executive yedu chaiko mutungamiriri webato ndini ndiri mudzimai munyori webato secretary general mudzimai national chairperson mudzimai spokesperson mudzimai presidential spokesperson mudzimai madeputy ndo vanhurume izvi takazviitira kuti tiedze kuratidza kune vanhukadzi mukati menyika yezimbabwe kuti madzimai anokwanisawo kutungamirira uye zvakatikoshera kuti madzimai
hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga rezanu pf kuti sei risiri kutevedza bumbiro pakusarudza nhengo dzeparamende nemakanzuro sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasiri kudayira nharembozha yavo mutauri webato recitizens coalition for change iro rakakunda musarudzo dzemabai election advocate fadzai mahere vaudza studio 7 kuti bato ravo rinokurudzira kuti madzimai akwikwidze zvigaro zvese zvingave zveparamende asi vati pamabai election havana kuita izvi nekuti vatsigiri vebato ravo vaida kuti vainge vadzingwa vadzokere pazvigaro zvavo bumbiro remutemo pachapter 2 chikamu chegumi nechinomwe rinokurudzira kuti pave nemikana yakafanana pakati pevakadzi nevarume asi izvi hazvisi kutevedzwa nevazhinji sezvo pasati pave nemutemo wakanangana nazvo kana kuti act of parliament inomanikidza kuti zviitwe constitutional amendment number 2 inosungirawo kuti zvigaro makumi matatu kubva muzana mumakanzuro ese zvinofanira kunge zviri zvemadzimai ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vagari vemuZimbabwe vari kudzoka kuZimbabwe neavo vari kushanya kuZimbabwe havachasungirwi kuratidza gwaro rinoti havana chirwere cheCOVID-19 pabhodha pavanopinda napo muZimbabwe. Hurumende inoti chavanofanirwa kuita kuratidza kuti vakabayiwa nhomba dzose. Hurumende inoti zvekare gwaro rinoratidza kuti munhu haana kutachona hwecoronavirus rinofanirwa kuburitswa neavo vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti kunyevenyutswa kwemitemo uyu kuchabatsira zvikuru nhengo dzesangano ravo.
Danho ratorwa nehurumende iri idanho rakanaka zvikurusa sekuti danho rinorerutsa mashandiro enhengo dzedu dzeInternational Cross Border Traders Association.
Vajuru, danho iri rinobatsira nekurerutsa zvakadini mashandiro enhengo dzenyu?
Danho richabatsira kuti njire dzachidyira vanhu mari pamiganhu vachishandisa nyaya yekuti COVID certificate yako haisi chokwadi pamunondo pamusasa. Vanenge vasakwanise kuita zvinhu zvakadaro. Zvekare idanho richaita kuti ruzhinji rweZimbabwe kusanganisira vanotenga nekutengesa vafarire kubayiwa nomba ye COVID-19 nekuti vanenge vakuziva kuti pese pavanofamba vanenge vasabvunzwe mapepa ekuti vakaongororwa here uye vane chirwere here cheCOVID-19.
Hamutyi here vajuru kuti izvi zvichakonzerazve kupararira kwechirwere ichi munhengo dzenyu nemunyika?
Chazvakashatira ndechekuti zvakureva kuti izvo vaya vakabayiwa nhomba vanenge vakwanisa kuparadzira chirwere cheCOVID-19 kuvanhu, kusanganisira avo vasina kubayiwa nhomba.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu zana rine gumi nevashanu 115 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi matatu nevapfumbamwe 5439. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvitanhatu zvine makumi mana nevaviri 246,042. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mashanu ane zviuru makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 5,049,222. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mashanu nezvinomwe zvine zana rine makumi mapfumbamwe nevana 3,507,194. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoti mabatirwo ari kuitwa mari yekunze kana kuti foreign currency muZimbabwe kuchakonzera kuti vanhu vemuZimbabwe varemerwe nekubhadhara mari iyi mune ramangwana. Vabiti vanoti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe harikwanisi kubata zvakanaka mari yekunze inoita mamiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica iri kupinzwa munyika nemabhizinisi pasvondo. MuNewsday makare madzishe emudunhu rekuChamhembe kweAfrica anokurudzira hurumende dzemudunhu iri kuti dzishandise mitemo yekumisa kuroreswa kwevana vasati vabva zera, vachiti nyika zhinji mudunhu iri dziri kunonoka kuita mitemo inorambidza kuroreswa kwevana vasati vabva zera. Izvi zvakabuda mumusangano wemadzishe anobva kunyika dziri kuChamhembe kweAfrica dzinosanganisa Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe neEthiopia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasaina bhiri rinozivikanwa nezita rekuti Emmett Till Anti-Lynching Bill rinorambidza mhomho dzevanhu kuuraya munhu asina kutongwa. Bhiri iri rinobva pakusungirirwa kwaEmmett Till, mukombana wechitema akanga aine makore 14 akasangana nemusikana wechichena uyo akataura zvaakataura kuhama dzake idzo dzakaenda kunotsvaka Emmett Till vakamuuraya nekumusungirira mushure mokumurova zvakaipisisa pasina kutongwa kana kuwanikwa aine mhosva. Tabata muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze zvizhinji.
Bhiri iri rine history yakareba yekutambudzika kwevanhu vatema, especially kunonzi kuAmerica South. Rinorambidza kuti vanhu vaurayiwe nekusunga muhuro zvaiwanzoitwa chaizvo kunyika dziri kusouth, wana Alabama, wana Mississippi, wana Louisiana, wana Georgia kwese ikoko. Kana wangu vari munhu mutema, zvaiwa nyore chaizvo kuti usungirirwe pamuti. Zvino mukomana uyu anonzi Emil Till, ndofunga anga ane makore 14, akasangana nemusikana wemurungu. Hapana anoziva chii chaizvo chakaitika. Musikana uyu akazongonomhangarawo zvino, ndokufungidzira kuti pamwe anga achida kumuita kubata chibharo, ndokunokutumira gengi. Wakanorowa mukomana uyu, wakamurowa zvino chichidzira chaizvo, dakara akafa. Hapana zvakaitwa kuona kuti wakanga wamuponda ndanani. Saka yakawa yatingati rallying clarion call against kutritwa wema African American, especially kumastates ari kusouth.
Kuti bhiri iri Emmett Till Anti-Lynching Act ripasisiwe iko zvino muna 2022, zvinoreva kuti pane zvimwe zvakadai here zvanga zvichiitika? Sei rapasisiwa gore rino zvinhu zvakaitika? Handiti Emmett Till wakanga ari 14 muna 1955. Sei bhiri razopasiwa gore rino?
Ngekuti idzo pfungwa idzi dzekuponda vanhu vatema dziri kunyuka zvekare. Makanzwa kwane kungourayiwa kuchichidzirwa kuvanhu vatema. Pane nyaya yaGeorge Floyd akatsika akarohwa akaurayiwa nemapurisa, ende kune mabato ewachena wane pfungwa dziya dzekuma1930s dzekuti vanhu vatema havafanire kuti vave vanogara zvakanaka nevamwe vanhu. Saka idzo pfungwa idzodzo dzaakubuda zvikare, kunyanya makore aya America ichitongwana naTrump. Pfungwa idzodzo dzabuda zvekare, inonzi right wing groups nemaneo-Nazis aakuwandisisa iye zvino. And pane kutyira kwokuti zvakaitwa kuma1950s zvaitwa kuna vatema kuma zvingaudzoke zvekare, especially taona kuurayiwa kwevanhu maAfrican Americans kumakore mashoma apfuurayo. Saka anti-lynching bill azvido iri symbolic, chiratidzo chekuti hate crime has no place muAmerica.
Saka nai professor, bhiri iri kana kuti mutemo uyu unongobata vanhu vasiri varungu here, kana kuti unoshandiswa pamarudzi ose?
Unoshandiswa pamarudzi ese. Panenge pangouya mutemo kahosi kuti mutemo werudzi uruva, zvinongoti anyone aonekwa achiita izvozvo anopomeswa mhosva. Asi chaita kuti mutemo wacho uuye, zvinhu zvinoitwa kunyanya nevarungu vanonzi ma-right wing elements anti-Nazi, neo-Nazis. Asi kana wasainwa nhasuno, unongorewa munhu wese zvisina kuti uri werudzi rupi.
Avo vange vari muzvinafundo. Stani Mukasa vari parunhare kuPennsylvania muno muAmerica neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru, tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri, tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti ichadzora madzimai emunyika ari kushandiswa senhapwa kuOman mushure mokunyeperwa kuti kune mabasa.
vagari vemuZimbabwe vari kudzoka neavo vari kushanya kuZimbabwe havachasungirwi kuratidza gwaro rinoti havana chirwere cheCovid-19 paboda pavanopinda napo muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.